my banditi.
Kauta love again. Kauta love again.
Vangwe vachidzoka kubva Joza, vangwe vachidzoka kubva Moza. E Christmas time, timuriya riya rekunyepa padenira kudzoka.
This time atidi kuposwa kuti zvimwe zvinhu zvabatwa pakota. Chingobuda pachena kuti wakabroka musiye kauluke kunyepa
tira kudzoka. Timuriya riya.
Rakuda kuuya timuriya riya.
Rakuda kuuya timuriya riya.
Rino wata nyaya manje.